Atisati taziwa kuti chii chichabuda pa Al Jazeera asi yes zvinhu zvinofanira kuti zvishungurudze vanhu.
Zviri kunzi zviri kubuda izvi hazvisi kukushamisai vamago.
Asi hazvifani kuti shamisa nekuti zvinhu zvatagara tichiona zviri kuitika. Gore rakapera tine ripoti ratakabuditsa raitaura about kubuda kwegoridhe kubva kumazoe nekupenha longa. Zvinoda kubuda mudokumendari imomo zvinongotsinhira zvatiri kutaura kuti nyika yedu yaurawa nekuda kwemakoronyera. Kushaiwa kwemutemo rule of law panyaya dzemaminerals. Saka inofanira kunge iri call kwatiri tese kuti tinofanira kuti tiwedzere zvatiri kuita kurwisana neuori ne mhosva dziri kuparwa mukubuditsa kwemaminerals zvisiri pamutemo.
Asi paongororo dzamunomboita mungati Zimbabwe iri kurasikirwa negoridhe rakawanda zvakadii.
Ukanzwa vachiti tiri kuwana ngatiti 34 tons dzegold pagore. 34 tons idzodzo dzinenge dziri maybe a third yegold rakaproduswa munyika. Two thirds rinenge rakasimagliwa. Chatinoziva ndechekuti gold rakawanda riri kuproduswa muZimbabwe rinosimagliwa. Shoma ndori noenda kufidelity. Saka kana tichiti ngatimboti tiri kurasikirwa ne 50 tons tinenge tichiti tiri kurasikirwa ne about 3 billion pagore.